Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 1 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 277. Madzimai maviri akapfurwa nemapurisa kuHwange anoda kuti mapurisa aya arangwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 277, zvichitevera kufa nezuro kweumwe munhu kuManicaland. Vanhu makumi masere nevana 84 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava makumi matanhatu nemumwe 61 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Makumi maviri nevaviri 22 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa, uye umwe chete achinzi akadzoka kubva kuBotswana. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana rine makumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere 80 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevashanu 25 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru gumi zvine makumi matatu nevana 10,034. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana mana ane makumi masere nemapfumbamwe 8,489. Mamwe madzimai maviri akapfurwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police kuHwange musi wa25 Nyamavhuvhu anoda kuti mapurisa aya arangwe nokuvaremadza kwaakaita apo ainge achiridza pfuti mativi ose pasina kutarisa kuti kune vanhu here. Mapurisa aya aiti aitsvaga vanotengesa maratya pamukoto. Madzimai aya anoti amai Twaboni Nyoni naamai Zulani Mudenda veMadumavisa Village 2 ari kumirirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Priska Dube, avo vakatonyora tsamba kumukuru wemapurisa paHwange Police Station kuti atore matanho akasimba kuranga mapurisa aya. Amai Mudenda vakapfurwa mudumbu vachizvifambira havo, uye amai Nyoni vakapfurwa pazamu vakagara pamba pavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo, asi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
KuHwange magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights akatungamirwa naPriska Dube vari kubata nyaya yevagari vaviri vekuHwange Twaboni Nyoni and Zulani Mudenda. Vamaviri anoakashudwa nemapurisa. Mapurisa enzi aimhanyidzana nemavhenda anotengesa inonzi muchirongo koko kuHwange ikoku inobva kumarasha eko.
Mapurisa aya ari kunzi akaita sei chaizvo?
Vari kunzi vakadischarge firearm or futi dzavo indiscriminately, kana kuti vakaita fire ma straight bullets vachinetsana nemavhenda aya anoakasvika padzimba dzemadzimai vairaya. Kutanga kwatwa boninyoni ndo kwaakapfuwa akasvigarira pamba pake. Uyo Mudenda aitobvawo kubasa achifamba kuenda kumba kwake, ndo paakashudwa nemupurisa pasina zvaamboita, pasina zvaanga akanganisa.
Saka zvii zvakaitwa nemagweta enyu kugadzirisa nyaya?
Magweta edu akanyora tsamba kana nemuchirungu complaint letter, letter of complaint, vari kunyunyuta kuti kubatwa kana kuzvakaitwa kumadzimai mawira hazvina kumira zvakanaka, hazvina kunaka, zvinhu zvakakanganiswa. Saka vari kuda kuti office in charge wekuhange police station waite mainvestigations kana vatsvage kuti zvakaitirwei nemapurisa acho ndiwanani. Wavudze magweta kuti ndiwanani nokuti madzimai mawira aya anewo kodzero dzavo, anewo recourse kana zvavanga angoita kugadziriswa kukanganisa kwekodzero dzavo. Ndo maprocess ekutanga, ndo zviitwa zvokutanga.
Ko padano rechipiri munenge makuita sei?
Kana wapuwa kuzenda padano rechipiri kusuwa vanhu vasaka pakaiswa letter of complaint kumapurisa, takamirira mhinduro kubva kumapurisa, takagamuchira mhinduro yekuti panyaya yekutanga manyoni mapurisa akatipa mhinduro achiti vari kuinvestigator kana kuti vari kutarisa nyaya iyi kuti vaone kuti chii chakanyatsoitika chaizvo kuti vapfurwe, nokuti manyoni awa vakatokanganisika pane rimwe zamu ravo ravasingachagoni kuyamwisa mwana wavo, zvinhu zvisina kunaka chaizvo kuti zvinge zvichiitika. Uyewo vava maimudhenda vakatopedzisira vatoenda kumatadei hospital kuBulawayo nokuti pavakasvudwa pakakanganisika zvikuru. Saka tiri kuona kuti nyaya dzekucherwa kwekodzero kwavanhu kana kuti police brutality, kurohwa kwavanhu zvisiri pamutemo, zvisina kugadzikana, zvisirizvo, kuri kuenderera zvisingoitika kuona naHarare Bulawayo kwega kwana Mutare. Zviri kuitika kwakawanda including ikoko wandoku tatozoonawo kuti kuwana vari kumareserva zvavo kumadhimabisa kuvillage vari kutoshungurudzwa kudai.
Munotarisira kuti magweta enyu anokunda here apa vamafunda?
Tinodavira kuti pane zvichakwanisa kuitwa nemagweta edu kuti zvinhu zvinge zvichimiswa. Tinoda kuti mapurisa edu aite basa ravo nemazvo zviri pamutemo, kwete kuti vaite zvinhu zvisiri pamutemo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi zvita 1 nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva reWorld AIDS Day rekurangarira vakafa neavo vanorarama nechirwere ichi, pamwe chete nekukurudzira kubviswa kwerusarura pavanhu vanorarama nechirwere ichi. Vachitaura panhepfenyuro yeZBC neZuro Maneru, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati gore rino kucherechedzwa kweWorld AIDS Day kunokosha nekuti nyika dzepasi pose dzakatarisana nechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vakativo hazvigoni kuti tinangane nekurwisana neAIDS HIV chete tisingatarisi mamiriro akaita zvipatara nezvose zvinoshandiswa mukuunza utano kuvanhu. Vakati hurumende yavo iri kugadzirisa mamiriro ezveutano munyika kuti kurapiwa kwevanhu kuite nyore uye kukurumidze. VaMnangagwa vakavimbisa kuti hurumende yavo ichabudirira muchirongwa che90-90-90. Dr. Simbiso Ranga vanoshanda muno muAmerica vaudza Studio 7 kuti senyika tinofanirwa kuona kuti chirwere cheCOVID-19 hachikanganisi kurwiswa kweHIV AIDS.
World AIDS Day izuva ratinorangarira vakabata chirwere cheHIV AIDS pasi rese. And nguva yekuti ticelebrate maefforts which have been done to try to contain the disease and to take care of those vakaitwa infected neHIV AIDS. And kuZimbabwe tinoziva kune vakawanda varipa maARVs, and we know how COVID-19 has disrupted my services which they normally get. So those are some of the challenges as we celebrate the day.
Zuva ranhasi iri reWorld AIDS Day charinobatsira chii? Chii charinounza muupenyu hwavanhu vese?
Charinobatsira ndechekuti tinorangarira kuti HIV AIDS chirwere chiripo in terms of just awareness. Saka nhasi tiri kuti vanhu vari tabarira mhanya vari kufamba up and down muZimbabwe nemune dzimwe nyika, but kuziva kuti kune chirwere chinonzi HIV AIDS right now, we may tend to forget nenyaya yeCOVID-19. because in do Irukuta or a lot, but we still have to be wary of those regular medical conditions like HIV AIDS is something that we have had to live with, but with proper management, but it's something you cannot ignore, not quite a COVID-19. If anything, we need to be thinking how to make sure we protect those who have HIV AIDS, especially if they have a vaccine for COVID-19.
Mataura kuti chirwere che-COVID-19 chakambopindira mukurapiwa kwevavo avo vanorarama ne-HIV. Munoreveka namchidaro?
Kana nchidaro vawande ndezvekuti patanga COVID apa mamajors aitwa like malockdown aya, restriction ya travel, ya disrupt kuti vanhu vakwanise kunowana mapiriti nechikafu, education yanga ichiitwa mumacommunities, zvese izvozvozvo zvaiitwa disrupted, and also masupply chain kunofamba nemishonga kwainogadzirwa nokuti irambe ichiuya munyika dzakasiyana siyana, zvese izvozvozvo zvakakanganiswa nenyaya yecovid-19. Saka panokwanisa kunge pane vakati wandei vane chirwere cheHIV AIDS vakatadza kuwana mishonga yavaifanira kunge vachiwana panguva yatataura iyi vakabata pamuka COVID-19.
Mataura zvakare pamusoro pesupply chain kana kuti kuwanikwa kwemushonga uyu wema ARV. Chinokonzera izvi chii? Nokuti chirwere ichi chava nemakore chiripo, mishonga ichiita sekuti iri kuwanikwa. Isoko kuona kwenyu mimi chinokonzera kuti mushonga uyu ushaike kuZimbabwe chingava chii?
Chinenge chirikonzeresa vahwande inyaya yekuti kufamba pange kuri kunetsa, maairlines nozati akamisa travel, hurumende dzikarestricta travel, so that means vo vanhu vanofanira kufamba nemishonga nekufambisa mishonga, zvese izvozvozvo zvaaitwa affected. Then kwainogadzirwa kwacho mishonga, vamwe vanga vasingakwanisi kuenda kumabasa, and mamwe mafactories they have had to shut down. So ndo mamwe machallenges anga achiwanikwa ekuti maARV aya kuti ave readily accessible kumavanhu ane HIV AIDS throughout the world including Zimbabwe.
Dr. Ranga, kana tikatarisa kumira kwakaita zvinhu maererano necovid-19, pane chatingatya here kuti chirwere ichi chingakonzera kukanganwikwa kweavo vane HIV AIDS?
Mr. Wande, COVID-19 yatounza machallenges akawanda kumanaja kwatinoita vanhu vane HIV AIDS. Pamusana pekuti number one, vanotova nemaexisting medical conditions kana not comorbid conditions, and HIV AIDS is one of them inoita kuti vave more vulnerable to COVID-19, and the ones very likely kusafa zvakanyanya kudarika mamwe maconditions kana vamwe vanhuwo in general. But manje COVID-19, that's not the only challenge. The next challenge is obviously kuti tirambe tiine that mechanism yanga iripo kuti vanhu vawane mishonga kumakliniki kana kumaofisi kwemachiremba and so forth. Nenyaya yecovid-19 restrictions ziri kulimita that easy movement yevanhu nema services, and it's really good at the local level in Zimbabwe, but it's also happening just across the world. People have to rethink how we provide service to HIV AIDS.
Dr. Simbiso Ranga, vari parunare mudunhure North Carolina, ne Studio 7.
Kwazwai, atereri we Studio 7.
Ini ndini Mike Hove.
Ndino koka yuti mpinde mchirongwa chedu chewe chidiki, chirongwa The Connections, nasimaneru na 8 PM. Mchirongwa, tirikuye nramberi, tichitari sanyaye kuparira zvakanyanya kuitwa chirwere cheCOVID-19 munyika. Panguwa yu vanhu vanodarika mazana maviri, nemakumi manomwe nevatanhatu vafa nechirwere ichi. Tichange tichizeyawo nyaya yechirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, icho chinotarisa nyaya dzemhirizhonga nekumbunyikidza mudzimba. Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. We'll be right back.
yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwana nemangwana nevashamari vestudio 7 ndiri rodziwa mwe ndinonetsekana nemaovheti anotaura zvaanoda. Movheti ari kutaura izvozvo, ari kutaura zvekuti maticha ngaende kuteaching. Unoenda kuteaching usina kupuwa chikafu. Unoenda kuteaching unonodzidzisa unokwira sei bhazi racho usina kana mari. Mahovheti itai mushe. Ungahwepfuti wakatokanganisa musoro wenyu chaiwo chaiwo. Hamuchatonzwisisi. Ende hondo yamunotaura hamuna kurwa mega wabereko wedu ndiwaitokuudzai kuti kune masoja ane pfuti dzakadai dzakadai. Achitokudzivisai zvese zvaiitika. Musanyepera vanhu kuti makarwa hondo mekai. Hakuna kushishidzira vanhu muchitaura izvozvo. Imi mamahovheti mazhinji acho hamuna kuenda kuchikoro. Kudzidzira pfuti hakuna basa nekuti uri dofu here kana kuti unogone. Saka musakanganisei vana vedu muchiitira izvozvo zvechiovheti makutaura nonsensiwo.
Pastudio 7 mafera. It's very sad kuzwa nenyaya yekusungwa kwava Jacob Mafume, but if I sichinjitsva zvacho because Zimbabwe takanga tatongozvidzwa kuti kungova munhu weopposition chete unobva uri pamahwani iyava akareplaceswa navai Mafume wacho ainzi Edith Gomba uya uya andimona kuti akashungurudzwawo futi iko zvino iye Mafume waina haapagari zvakanaka kusvika temu yake yapera anenge achimbovhiringidzwa vhiringidzwa. Bada kutozosvika pakuti 2023 election anene kutozosvika Harare isina meya futi. Saka ise project yeZANU-PF yekuti kana ichinge yapinda panyanga inofanirwa kushungurudza maopposition leaders ese zvavo vanogara vari mumakoti vari mumajere vayo macriminals nemakorokozo avo achiita zvaanoda kunzo.
Right, ndadzoka zvakare zvakare ari George Svanda paGwanda paya. Kumusha zvangundobva kumberengwa kwa ndiri mushona akakwaa. Inzwai varume, vateereri veStudio 7 samaiko wavanhu vanomira nechokwadi. Ndimwe moita kuti MDC irambe ichidyiwa ino. Nyaya hopo yechingono iyi, hopo yechingono haachatombofaniri kubudiswa mutirongo zvachose kusvika nyaya dzake dzese dzaripomera dzapera. Nokuti paakapewa bailout akaudzwa zvokuzi nekoti akatadza kuzviteerera. Akamusika akapara imwe mhosva iye ane rimwe bailout. Again and again muri kuchemera kuti apuwe rimwe bailout. Handizivi ini ndandombodi kuti atombopuwa bailout, ngaatombogara zvachose mujere. Ende ava kunozvivona sehero mufana iyeye. Saka uhero ihwohwo huchaperera kutirongo. Unofanira kuteerera zvaunenge wapfuudzwa namataredzi mhosva. Hurumende iri kundokanganisa vanhu ivava vari kutonga munei. Vasamupa bheri zvachose. Hopo chingono is a stubborn. Ende oda kudeta mbiri yenhema. Tina vanhu vakarwira nyika inoiswa kumana vanofanira kudeta mbiri. Hakuna vana huripo chingono vari kudotiita zvina basa mumamidhiya kunge ndiyega munyika. Ngaagaremo zvachose musatombomupa kana evhini bailout. Because anoti akapuwa bailout oenda kunopara mhosva, opuwa bailout achitemba mari. Manje hatisadi mari yake, ngaagare mutirongo.
Ari kutaura ndimupofu paGrey Town kuSouth Africa. Ndinoda kutaura pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Vakomana nharo dzoga ndidzo dzinokonzera kuti nyika yedu isabudirira. Dai taiva tisina nharo, ndiudzirevo avo hovheti ivo vabvanyanga kuti nyaya yematicha haidi nharo, inongoda kuti vapiwe mari. Hapana ticha angashanda asingawani mari. Zvechihovheti zvenyu izvo zvamunotaura vabvanyangu, ngazvirege kushanda pamaticha. Ngatingovapai mari chete inovakwanira. Kana tavapa mari sehurumende, basa roendirira mberi. Pai maticha mari. Vakadzidza vongozonzi nhasi shanda. Hazvitarisiri zvose kuti vanoda mubhadhara. Hai vabvanyangu, nyika inoshanda nokubhadharwa kwevasevenzi nokufadza mushandi. Ndokuti nyika ifare, ndokuti nyika ifambe, ndokuti vashandi vafare.
Tirambotaurawo pamusoro pezvagwa sekunyika yekwedu zviri mune ino nyika mberi muno muSouth Africa. Mabasa akanaka hatikwanisi kumawana nekuda kwekuti tiri maforena munyika matiri. Saka tinoona kuti zvakanaka kuti nyika yedu yainakawo, tinofanira kunyika zvakanaka, but vakuru vedu venyika havatombozvioni. Tiri kushanda kutambura muno, hatisi kushanda zvinomwisa mvura ayo. Tiri kushanda zvakaomarara, zvakaipisisa mune ino nyika. But hei, zvinhu zvakaoma. Dei vakuru venyika vaiziva kuti zviri kuitika kuno kundezvipi. Zvizvakwa zviri kutsva, vana veZimbabwe vari kutsva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vatiradzi vematraka vari kutambudziwa. kurowa kukandikwa mari petrol dump kunzvimbo dzakasiyana siyana kuri kufiwa zvakwa zvekumusha kwedu zviri kupera mune ino nyika dei vakuru vakwanisa kuona vakwanisa kuitawo njere dzine muona wemberi dzinofunga handizivi hangu kuti vakatigonerawo kuti itirawo kana something dzekuti tikwanise kuitawo chinhu chinotigeneratira something nyika yedu sezvakaipa here.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira mishonga yeModerna nezuro yakaendesa mishonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yecoronavirus kubazi rehurumende rinopa mvumo yekushandiswa kwemishonga reFood and Drug Administration. Moderna inoti ongororo yayakaita yakaratidza kuti mushonga wavo unoshanda pavanhu makumi mapfumbamwe nechidimbu kubva muzana. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti mishonga yenhomba yecoronavirus iri kuratidza zvinofadza asi vachiti pachine nguva kuti veruzhinji vakwanise kuwana mishonga iyi.
Chokwadi kuti kambani yeModerna yakakumbira mvumo kuhurumende yeAmerica kuburikidza nebazi rinoona nezvekubvumidzwa kwemishonga nemuAmerica reFDA. Asi yakakumbirawo zvakare mvumo imwe cheteyo kuEurope kuti ipiwe mvumo dzakafanana naidzodzo dzayakumbira kuno kunyanya muBritain kuti ipiwe mvumo yekuti mushonga wayo kana kuti nhomba yavo itange kushandiswa muvanhu vakawanda nokuti iyo kambani yeModerna yakaburitsa umbo huri pachena yakawedzerawo zvakare yatinoti clinical data phase 3 clinical trials vakaburitsa umbo hwakawanda hunoratidza kuti nhomba yavo inobatsira vanhu zvakanyanya chaizvo zvinoda kusvika pa 95% mukudzivirira vanhu vanenge vachizobatwa necovid-19.
Vanhu vangazvinzwisisa sei izvi? Zvinoreve kuvanhu
kureva kuti kana ukabayiwa nhomba yavo yeModerna ukazosangana neumwe munhu unoutachiona hwecovid-19 mukana wako kuti ubatire chirwere unodzika zvakanyanya zvikuru kwazvo zvinosvika kuma 94% asiwo muhumbowo hwayakaburitsa hwevanhu vanosvika 30,000 tinoona kuti mu15,000 vakapiwa vaccine yavo mune vanhu vamwe vakabatira utachiona hwecovid-19 asi vahubata nhomba iyi yakavabatsira kuti vasazonyanya kurwara chaizvo chaizvo zvinoreva kuti yakashanda kwazvo ikakwanisa kuvabatsira kurwisa coronavirus mumwiri wavo vose vakapona mune zvakanaka vasina kutsitsirirwa neurwere hunokonzerwa necovid-19.
Saka nyika dzakumbirwa mvumo kana kuti maresenzi wokuti mushonga uyu uchitanga kushandiswa pane yati yapindura here?
Hongu kupindura kwacho kunosiyana so muenzaniso tikatarisa muno muAmerica musiwe kuziva kwenyu kambani yeModerna isiri kutanga kukumbira resenzi rokuti mushonga wayo upiwe kuvanhu. Pfizer yakakumbira muresenzi iri musi wa20 November asi zvaakuitika manje semhinduro musi wa10 December mwedzi uno watatanga wadecember komiti yeFDA inoona nezvekuongororwa kwemavaccine nezvimwe zvinobatsira kudzivirira vanhu muzvirwere komiti iyo iri kugara musi wa10 December ichitarisa application kana kuti chikumbiro chepfizer asi mazuva 7 kana kupira kwesvondo musi wa17 December komiti iyo ichagara zvakare pasi ichitarisawo chikumbiro cheModerna. kana chikumbiro zvikumbiro zviviri zvikapiwa yatinoti EUA kana kuti emergency use authorization vakapiwa mvumo yekuti mishonga ifane kushandiswa nechimbi chimbi asi ongororo dzichienda mberi kuti efficacy kana kuti kushanda kwemishonga iyi ndizvo here zvakabuda muongororo idzi zvatichaona muvanhu vakawanda kana vakupiwa mishonga iyi. Zvinozoitika ndezvekuti kana FDA komiti yayo ikati hongu tingavapiwe reverence vese vemoderna nevepfizer, kune komiti yeCDC inogarawo pasi ichiongorora zvino kuti vanhu vanofanira kunge vachipiwa mishonga iyi ndevapi.
Ehe, tiudzei Dr. Guni, vanotanga kupiwa mushonga uyu ndevapi?
Vanotanga kuzopiwa nhomba idzi vanhu vanoshanda muzvipatara, vanoshanda nevarwere vanobatwa necovid-19, vanosanganisira machiremba, vana mikoti vanoona nezvezvirwere zvokutapurirana izvozvi izvi, kwozotiwo vanoita zvemaambulensi vanotakura varwere ava kubva kudzimba vachivaendesa kuzvipatara, kwozotiwo vanochengeta vatana vedu mumanesing homes umu mavanochengeterwa. Vanovachengeta naivo vatana ndo rimwe gurupu rinotevera kuti vazenge vachipiwa nhomba iyoyo. Kwozotiwo vakweguru vedu nekuti miviri yavo haichanyanyi kugona kurwisana nezvirwere sezvinoita majaha nemhandara, zvinoreva kuti vanenge vachidawo kupiwa nhomba iyi nekukurumidza. Tabva ipapo kwozotiwo vamwe vanogonanga vari majaha nemhandara asi vane anonzi maunderlying conditions, kureva kuti vane zvimwe zvirwere zvavagara vainazvo, zvinogona kunge zviri zvirwere cheshuga, chirwere chemwoyo, kusagadzikana kweblood pressure zvakadaro zvichingodaro. Ivavo ndo vanozotanga kupiwa mishonga iyi kuti vabatsirikane mukudzivirira kuti vasabatira covid-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Lazarus Kaguti nekambo kake Don't Hold Her Rough. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 277. Madzimai maviri akapfurwa nemapurisa kuhwange anoda kuti mapurisa aya arangwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.